Pamakani visa kuya mari dakange ndisindeka dakasiya vamwe variko atove moni dzinorura dakasiya vamwe variko vakaremerwa vakaneta dakasiya vamwe variko vave varwere nezvinodhaka dakasiya vamwe variko magumo avo kuparadzwa dakasiya vamwe variko ivavo vakanonokerwa vanofa dakasiya vamwe variko vakanonokerwa vanofa Makada Jacobo, Pinda Isau, give me Monsiri when Boni Apero, Kai, give me Monsiri when Boni Jesu de Mukazi, Wesa Maria, give me Monsiri when Boni Makaba Gotwe, Simbare Mare, Kumbaba Jesse, Muefurata, Ajipi, Gunea, Noda. Siku monzwiri wengoni Umwe kuno pone swavanu wakai Kwa kwetu kune makuwa eru nako Ashipi kune anoda Siku monzwiri wengoni Ashipi kune anoda Siku monzwiri wengoni Shatenu tijiwanikwa Sakanganweo vanwala Kandaka tata nao Kandaka fara nao Kandaka barwa nao Kandaka kura nao Kandaka tita nao Kandaka tamba nao Kana tititenu tijiriko Kangarireo vanwala Ananyasha tenyu tijiwanikwa Sakanganweo vanwala Kandaka tata nao Kandaka fara nao Kandaka barwa nao Kandaka kura nao Kandaka tita nao Kandaka tamba nao
Kandaka fara nao Kandaka barwa nao